Sachigaro weZimbabwe People First mudunhu reMashonaland West amai Marian Chombo vanoti musangano weZANU PF imwe yenzira dziri kushandiswa nebato iri kuvhiringa misangano yavo munyika. Amai Chombo vanoti izvi hazvisi kuzokanganisa musangano wavo nemugovera. Vaenderera mberi vachiti zvinonyadzisa kuti ZANU PF iri kuda kugovera vechidiki nzvimbo dzekuvaka dzimba ivo vasina mabasa anovapa mari kuti vavake dzimba dzacho.
Mutemo ndokuti kana ukapuwa stand kana ukatenga stand ukaloketwa stand nekanzuru unofana kudevelopa land iyoyo nepakati pemakore maviri kana usina vanotora back that stand and iye zvino the timing is right tiri kuna 2016 election iri kuna 2018 which is 2 years chaizo chaizo vanotoziva kuti vachingopedza election 2018 vakutora mayouth iwayo mayouth havana basa havana mari yekudevelopa mastands.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri wevechidiki mubato iri vaProsper Gavanga vanoti zviri pachena kuti vechidiki vachatadza kuvaka dzimba mumakore maviri anotevera vozotorerwa nzvimbo idzodzo mushure mesarudzo dzemuna 2018.
Land haingopiwe sezvinoitwa airtime. Land haingotengeswe sematengeserwo anoita airtime. Pane mastages anotorwa kuti land inge iripo. That's why muchiona even kuna naHarare vanhu vanopiwa land pasina time zonzi pakuyamura mbatsvina ichigreda zvino nokuti vanenge vasina kutedza zviri pamutemo. Chero mayouth akapromisa kungoda kutenga mayouth ahead of 2018 election asi mayouth ngatinge tichisvinura. Unopiwa land iyo hausi kuzokwanisa kutengesa land iyoyo ndo dzimwe pfungwa dzemayouth.
Vagavanga ava vaimbove nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vanoti manyepo kuti vechidiki vachapiwa nzvimbo dzekuvaka dzimba sezvo vakambovimbiswa nzvimbo idzi musarudzo dzemuna 2013. Vagavanga ndivo vaitungamirira vanhu vaikokera rutsigiro rwavaPhilip Chiyangwa veZANU PF avo vakakundwa navaPeter Matarutsa veMDCT musarudzo yemuna 2013.
Inyaya yemastands inyaya inorwadza zvikuru nokuti 2013 pataita mageneral election ndanga ndiri campaign manager in charge of my resources kuChinoi constituents kuna vachiyangu of which zuva rakaita MDCT rally yavo muChinoi stadium ZANU PF yakaitawo launch yemastand ari fake yayo paGadzema space panova ndopa tiri kuitirawo rally yedu musi wa 6. Asi till now hakuna munhu akambobenefita pamastands iyaya ende chinorwadza ndechekuti vanhu vakanyoreswa pasi maforms akafilwa but vana Chiyangu havana Chombo maforms yavo vakatozoenda vakapisa because dzanga ari marara. Saka tiri kuti mayouth musiwei lochi iri kuitika iyi hakuna chinobuda. Ndo zvakazotipa kuti tinge tichizobva iko kuijipita kuZANU PF kuti hakuna chiriko mafake promises arungoramba achiitwa kumayouth.
Amai Chombo vanoti mapurisa angadai asina kubvumira bato reZANU PF kuita musangano wavo pedyo nepavanenge vari sezvo zvichikurudzira mhirizhonga.
Ndiri kuti zviri kuita ZANU PF kuita musangano within 200 meters hazvisi zvino zviri kutyora mutemo and mapurisa avafani kuzvibvumira. Vana tiri kudhila nemayouth apa. Vanhu vanokwanisa kudini kurovana and handifungi kuti mapurisa vanokwanisa kuzozvidini kuzozvidzivirira.
Vachiyangwa vabvuma kuti vakavimbisa kupa vechidiki nzvimbo dzekuvaka dzimba asi hazvina kuitika sezvo kanzuro yeChinoi isati yagadzira migwagwa nekuisa mapombe emvura panzvimbo yakasarudzwa kuShackleton.
Chombo came with me kunonzi kuShackleton. Ndiko kwakataurwa kuti kana mastands aita sei asabdividwa pane sango riside rekuShackleton. Once that bush is proper town planning and so forth. I remember him then saying we can allocate because haungoti kune munhu akupa stand kaisina ku town planning isina kusavela.
Mukuru wechidiki muZANU PF muChinoi vatapiwa chitate vanoti vagara vaine hurongwa hwavo hwekupa nhengo dzavo dzechidiki nzvimbo dzekugara sezvakataurwa nemutungamiri wavo vari zvemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi meya weChinoi vaTest Michaels vanoti hapana chavari kuziva panyaya iyi asi vanoti vari kungonzwa kuti zvakataurwa pamusangano weZANU PF nemugovera.
Haitati yasvika mudzenzi angu but ndirongozva handi zvakataurwa kumusangano ndokutonzwawo panapa sai zvakataurwa kumusangano kuti vari kuuya kuzopa mastands acho ikoko but handizivi kuti ari kupi mastands iwayo.
Asi vanoona nezvematokerwo enyika vanoti garo ziva kuti bato rezanupiefu rinoda kukanganisa misangano yemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.